Ndinoona sokuti mubato nezano munenge makapindana pongwe. Mapindana pongwe chimwe chionetsa ndechekutiro mukuru wezano unozikamwa nenhoroondo yekuti anga akangwara zvikuru vamugabe vanenge vakura. Saka vonetseka nokuti vakwanise kunge variwo vanotungamirira chete. Nokuti kune vamwewo vangoendawo mberi vachitaura kuti zvatinoita takatumwa navamugabe. Handifungi kuti vanenge vakatumwa navamugabe zvikuru sei semudzimai wamutungamiriri Dr. Grace Mugabe. Vanenge vongoitawo zvavo vachindatumwa nomudhara. Saka kuti uzoziva kuti zvavamugabe ndezvipi, zvomukadzi wavo ndezvipi. Asiwo pane imwe elementi inobuda kuti vamugabewo ndiyo style yavo yokutonga. Style yavamugabe yokutonga ndeyekuti hapana munhu unofanira kuva certain kuti azive kuti ndini chasakusida vamugabe. Saka neuncertainty iyoyo inoreva kugara uchidzinga vanhu uchimboisa vamwe vanhu padhuze newe uchivateredza kure.
Vamadiridze, munotiiwo nezviri kuitika mubato rezano PF?
Ndinoda kuti nditange nekubvumirana navazvewo panyaya yavataura kuti mumusangano wezano PF makapinda pongwe. Ichocho ichokwadi. Asi dambudziko guru randinodzoka ndoona mumusangano wezano PF ndemekuti makashayikwa iya yatingati leadership change kwenguva yakati rebei. Naizvozvo zvazokonzera kuti muite donga watonga nokuti vamugabe vambotaurwa vaya vaya kuti havasina masimba akakwana ekuti vaone kuti majaya avo anovatevera ari kuvateerera here. Ndo zvinhu zvonetsa. Saka nyaya yesuccession ndo yokonzera kuti muite mapoka mapoka uyo achiti ini ndiri pamusoro panhingi. Takambonzwa mai mugabe vachiti vamunangagwa ndi junior kwandiri, asi tozvitarisa zvamunangagwa ndiwo vice president. Zvokuti ava vanotungamira Women's League musangano wezano PF vanofanira kuva vari pasi pavo.
Vazhou, tiri kuona kudzokororwa kwezvakaitika gore rapera bato iri ratarisana nemusangano waro mukuru wekongress. Pakazodzingwa vamwe vakaita savana mai mujuru navana varugare gumbo. Tingazvitarisira here zvakare zvichiitwa mumusangano weconference wapera?
Zano inonetsa kuti tikwanise kuti titi zvingaitika kana kuti hazviitiki, nokuti zvinofungidzirwa kuti hazviitiki takaona zvichiitika. Kana tingafunga kuti zvano ingasika paextendi yekudzinga vanhu vakaita sana mai mujuru nanava Didmas Mutasa nana rugare gumbo asi yakazviita. Asi ndoda kutaura ndechekuti kana ikakwanisa kudzinga vakuru zvikuru vanopomerwa mhosva yayo vakaita sana Munangagwa, ndofunga kuti zvano yacho inenge yapera iyi. Because kuti izosara nevasina kuhwa hondo handioni sokudarei. Ndoona sokuti inenge yazvipedza kuti vamugabe vasare vakatenderedza nana mai mugabe nanakasi kuwereko kuti vangadzinga vana Munangagwa handioni zvichiitika. Asi zvezvano munongozviziva kuti hazvina formula zvinokwanisa kuitika.
Vamadiridze, vamugabe vakashoropodzawo kumusangano wavakaita nezuro webato ravo kuti nyaya dzekungomisana masuspension kana kuti kudzingana mubato dzinenge dziri kuramba dzichikura. Tingaona here pachiita shanduko?
Shanduko inopedzwa chete nekuti vagadzirisa dambudziko rimwe chete rekuti ndiani achatungamira kana vamugabe vachinge kuda vatorwa nerufu kana kuti vasiya chigaro pache zvavo. Ipapo kana vasati vapagadzirisa, nyaya dzekudzingana dzingana idzi hadziperi nekuti vanhu vachangogara vachibvunza mubvunzo uyoyo. Maalliance acharamba achingobuilda, mamwe achiputsiwa zvichidaro, vachingovavarira nekuti ndiani achazotungamira kana vamugabe vaenda. Ndo pane dambudziko ipapo. Saka izvi handioni zvichipera.
Vazhou, nyaya yezvimapoka mapoka muzano PF tinonzwa pachirambwa kunzi hakuna mapoka anonzi anotungamirwa navamunangagwa kana kuti G40 nezvimwe zvakadaro. Asi tichiona zviri kuitika, vamwe vanoti vari kunyanyodzingwa mubato kana kumiswa mabasa vakarerekera kuna vamunangagwa. Munobvumirana nazve?
Izvo ndizvo chaizvo. Asiwo navamunangagwa vacho ndo vanenge vasingaoniwo politics. Vamunangagwa vacho ndo vanga vari mberiwo kudzinga vanhu vanobva kumaprovhinsi kwavanobva. Ndo vanga vari mberi kudzinga vana varugare gumbo vana Machaya. Ndo vanga vari mberi kudzingawo vana Mavhaire vana Makova kumazvingo. Saka vamunangagwa vasara pabani vasina vanhu vakwanisa kuti kana vachizodawo kuti vaitewo president vanga vasapota vanobva kumusha kwavo.